Tinoda kuti tizwe kubatsana zvizhinji nenyaya yenzara yamataura mudunhu redu rechamhembe cheAfrica. Riri kuratidza zvekare kuti rakasimba zvikuru munyika yeMozambique nenyika yeAngola. Zvazvinoreva, zvinoreva kuti tiri kubvutidzana chikafu nevamwe vane dambudziko rakafanana nesu.
Izvi zvingachireva kuti kudini kuvanhuwo zvavo?
Zvazviri kutaura ndezvekuti mari inobva kumadhona yawandirwa, saka zvichida hatiwani yakawanda sekutarisira kwataiita. Zvinenge zvaakureva kuti isusu pachedu taakuda kutotsvaga mhindupindu dzekuti tione kuti toraramisana sei.
Saka vana veZimbabwe voita sei kuti vapukunyike munzara iyi?
Chekutanga chandingade kutaura ndechekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakaita rutivi rwavo rwokutumira hama dzavo vabereki vavo chikafu chekubva mhiri kwemakungwa, mari yekuti vatenge. Izvozvo zvinobatsira. Nzara yedu chainenge yakada kuti siyanei nenzara dzakare ndechekuti zvekudya zvirimo munyika. Mukaenda mumastoro edu zvekudya zvirimo, mumasupamaketi edu zvekudya zvirimo. Chisina ndevarombo vasina chikafu chavanosoisa mumatura, ivo vasina zvekare mari yekuti vaende kunozvitengera mumastoro.
Kuicho chikafu chinonzi chinobatsirwa nacho nehurumende chiri kutendererawo zvakadini mumaruwa?
Chikafu chehurumende hongu, tiri kuona marori ari kubuda mumaGMB achienda negovernment structures, ende vazhinji vacho zvakaita munomana Murewa, tiri kuona maane maprograms ari kunzi ana food for work atanga kuoneka, ekuti munoona mimwe migwagwa ichigadzirwa vachishanda kuti vaone kuwana chikafu. Saka tiri kudayira zvekare kuti imwe yemethod, asi chokwadi ndicho chekuti government pipeline haingakwanise kuti iyo pachayo ikwanise kusvika kuvanhu vose. Saka zvinenge zvooreva kuti tinenge taakuda mamwe marubatsiro ari kubva kumacitizens.